makanzura mana aya anoti varukisa musunda veward 3 varichard musetiwa veward 7 vaalex tabe veward 4 navadaniel mberi kunashe veward 5 vatora mhiko yekutanga basi pamberi pemunyoro wekanzuro vaedward mukaratirwa pacivic center vachitaura nestudio 7 mushure mekutora mhiko vatapi vekuward 4 vati wadhi yavo nedambudziko guru remvura nekudaro ndoravari kutanga kugadzirira
nzvimbo zhinji yemuchekedzi anonzi maapalens saka kazhinji panoya mvura mvura haisi kuwanikwa kunzvimbo dzakawanda kuna namuchekedzi kuna na kmp kune dzimwe nzvimbo
vakanzonda vativo vatotanga basa nhasi apo vaendesa zvichemo dzevagari vavo kukanzuru pavapedza kutora mhiko
chekutanga changa chinonyanyoshungurudza varesident inyaya yemaschool bus kuarea kwangu that much ndirikutoona kuti mangwana chaindo basa rekutotanga weiroro nekuti maschool bus kana pane solution yekuti ave permanent kuti asaramba achiputika putika musha then ndichatoda kuti ndimhanye naengineer tichiona tichionesana kuti pogadziriswa sei then secondly tine ishue yemararo akazara kuyaro weso ari kushungurudza vanhu
kanzuro yemasvingo yanga ichishanda ine makanzuro asina kukwana izvo zvaita kuti kufambiswa kwemabasa kunetse kubva zvakamisa makanzura mana nebato remdct meya weguta remasvingo vacolin maboke vati chirongwa chekutoresa makanzura matsva mhiko chafamba zvakanaka
apavo tinoona kuti tichava nepositive impact kuzvidelivery nokuti tichange tava kushanda takakwana tese wazibesa anenge ava nepresentation kanzuro saka tinoonaka kuti pachagona kubetsera zvakawanda kuya kwavaita
tichiri panyaya iyi mamwe makanzuro atoreswawo mhiko kuguta rekwamutare nemamwe maguta kuti vatangewo basa zvichakadaro vagari vemudunhu rekwasengwe kuchiredzi vati vari kukumbira rubatsiro rwechikafu nechimbi chimbi sezvo vakatarisana nenzara inotyisa zvichitevera kutsva kwakaita zvirimwa zvavo gore rino nekusanaya zvakanaka kwemvura vachitaura nestudio 7 mumwe mugari wekwasengwe vanomenisengwe vati vari kukumbira rubatsiro kubva kumasangano akazvimirira pamwe nehurumende nguva ichipo nekuti vakanonokerwa vanorasikirwa neupenyu
ya kuno kwasengwe kunoku zvinhu zvaoma nekuti mvura yakamboita zvokuti naye ndobva yainda saka zvemumunda zvose zvakatsva hapana chakabuda kuti zvezizi tinotoshava totangira papi tinotoshuva kuti dai vaya vaya vemango vanombosidetsera vachipa vanhu chikafu vakauya vakambototiona vouno votitekutangira zveshuwa hapana vana chavo chaivo togona kutopedzisira tisingachagoni kuvaendesa kuchikoro nenhau yokuti mari zhinji yatichabata tichaendesa mukutsvaga chikafu mukushusha
izvi zvatsinirwawo nesadunhu venzvimbo iyi vadhavid simbi marumbini avo vati nekuda kwenzara iriko gore rino vamwe vana vazhinji vakatotadza kuenda kuchikoro kotoro ichangopfuura zvavanoti zvichapa kuti vakawanda vatadze kuenda kuchikoro mukotoro inoteverera studio 7 yakundikana kubata munyori mukuru mubasi rezvekufambisa kwebasa muhofisi yeguguta remasvingo dr jester sakupwanya kuti tinzwe kuti hurumende ine zvirongwa zvekubatsira vakatarisana nenzara sezvo nhare yavo yanga isingadayirwi ndakamira studio 7 mumasvingo ndini Gordon Mutimba.